Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvikunguru 29, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine kuyeuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoparura rimwe bazi rayo kuWales kuUnited Kingdom. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoshuvira kuti urongwa hwekubviswa kwekushandiswa kwemapasipot pakati peNamibia neBotswana kubudirire. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pakupera kwesvondo, bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rakavhura bazi kuWales kuUnited Kingdom, uko kwakaungana vanhu vazhinji uye kukasarudzwa vabati vezvigaro. Amai Kada Richards vakasarudzwa kuvesa chigaro webazi iri. Vakaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vakauya kumusangano uyu hwakakatamadza vanhu vazhinji uye mari yakabviswa nevanhu yakawanda kupfuura mari yaimbobiswa pamasangano akadai muUnited Kingdom. Amai Richards vati ivo nevamwe vavo vanoda kutsvaka mari kuti vabatsire bato ravo pamwe chete nevanhu vari kutambura kuZimbabwe. Tabata amai Richards kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ivibe, vanhu vangava nerudo vachiratidza kuti vari kubuda musangano wavo, vachiratidza kuti vari kutarisira zviri kuya nekuvhura kwebranch nezvichateera zvacho pakuvhura kwebranch racho.
Imimi makasarudzwa kuitwa sachigaro weWales branch.
Ndizvo chaizvo.
Vamwe vakasarudzwa ndivanani?
Vakasarudzwa, kwakasarudzwa mutevheri wangu, mai Teresa, kukasarudzwa Treasure mubati wehomwe, akaita mai Tandi, kukasarudzwa munyori mukuru akaitwa baba Munetsi, kukazosarudzwa information and technology ainzi brother Benson, kukazotedzerana na organ secretary baba Calistus Mpofu, tikaita reunisi akaitwa deputy secretary.
Pane vakatumwavo here kubva kuhead office kuHarare?
Aiwa, vakakusina, asi taka tine vakuru vedu vekuprovinsi yeredu rekunoku rekuLondon, baba chairman weprovinsi yedu.
Saka imimi nevamwe venyu, chamuchaita chii chakasiyana nezvinoitwa nevamwe mumatunhu mumaprovinces ebato renyu?
Isu ndofunga tatanga tisati tasvika ipapo, tatanga nezvakasiyana stereki, because vanhu vakashamisika stereki nezvinhu zvatakaita nezvoro. Takakwanisawo kuti pazuva rezvoro chete kuti something is in the making, zvinhu zvisati zvamboitika muprovinsi dzedu dzekunoku kuUK. Takakwanisa kureza mari yesterday inosvika iyo 2300. Pamari iyo yakareizwa iyoyo, tine target yedu yakatakatarisira kuvhira tichitanga. Takangozita kuti takatarisira a 6-month plan. Within the 6-month period tarikufungidzira kuti tinenge tareiza kuda from yesterday onwards. So we are left with 4 months.
Chii chamuri kuda kuita nemari iyi kana maiwana?
Tinofungidzira kuti kuda mwari vachida tinenge tapinda kuma600. Tikapinda ipapo tine maplans edu atisati tanyatso tinawo isu as a branch, but atisati tanyatsosheya nevanhu vese kana kuti the provincial che in our district che which is our nearest command. Saka iyezvinezwe we are keeping it within the branch. Asata share ne vanhu but we know where we are. Where we are is what we done yesterday. Takatarisa kuti kasvika pakureza mari yacho atikuda izvozvo totanga kunonja maproject akasiyana siyana. Tikutarisira kuti tiite mabasa chaizvo anosimudzira batoreti anosimudzira poverty iri kumusha uko because kumusha uko zvakaoma. Hatisatanyatsowana chance yekuti tinyatsogara nevakuru tichitaura kuti isusu vanoziva ndofunga they know where we are according to what happened yesterday.
Avo vange vari sachigaro webazi reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rekuWales kuUnited Kingdom, amai Carter Richards vari parunare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana zvinotarisira kuti kana hurongwa huri kuda kuitwa neBotswana neNamibia hwekuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvisashandisa magoro ekufamba kana zvichivhakachirana hukabudirira huzosanganisirawo Zimbabwe mune ramangwana kuitira kuti zvibatsirikane. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakupetwa kwegungano rekuratidzira zvirimwa reHansi Agricultural Show nemugovera Manheru, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati zvasarira vakuru vakuru venyika mbiri idzi kuti vasainira nechibvumirano ichi, icho chichaita kuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvipinde chero nyika zvisingaratidze mapasipoti, vachiti kusainirana uku kuchaitika munguva pfupi inotevera.
Munguva diki diki kana isiri kure, vagari veBotswana vanenge vachikwanisa kupinda muNamibia nezvitupa zvavo kusingadivi mapasipoti, neveNamibia vanenge vachikwanisa kupinda muBotswana vachishandisa zvitupa zvavo. Ibvumirano yekuti yaitwa pakati penyika mbiri idzo dzidzi Botswana neNamibia.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri weNamibia uye vari sachigaro vesangano remubatanidzwa venyika dziri kuchamhembe kwaAfrika reSADC vaHagei Gengkok vakati muzvirongwa zvose zvinoitwa nenyika mbiri idzi havasiyi Zimbabwe kunze. Ndakanga ndavhakachirwa nemutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa mazuva mashoma apfuura tikataura nyaya dzakawanda kusanganisira kuchengeterana vagari. Ndakaudza vaMnangagwa kuti muzvibvuminano zvandichaita nenyika dzimwe kunyanya mudunhu reSADC Zimbabwe ichaverengerwa mukati. Mashoko avaGengkok aya ndechimwe chezvinhu zviri kupa vana veZimbabwe tarisiro yekuti ramangwana ravo rinogona kujeka kana chibvumirano chenyika mbiri idzi chikabudirira, sezvo ruzhinji rwavo ruri kurarama nechamuka yenyama munyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisirawo Botswana naNamibia, uko vamwe vari kubatwa sevanhu vakageza negoka munyama. Muzvare Priska Muronda Tsimba avo vane makore makumi matatu nemashanu vachiita zvekugadzira vanhu musoro muFrancistown vanoti vagarira namo chete munyika iyi.
MaZimbabwe neBotswana vatorwise vanhu, zvinorwadza nekuti kana uchiuya kuno iwe unenge uchida kuzotsvagira femeli yako, instead yekuti vabate mbavha vanobata munhu auya kuzozvishandira. Zviri fair izvozvo, tese tiri maAfrican, we have to help each other.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinozviraramisa nekugadzira shangu dzachinotengesa kuBotswana vaSirius Muzondiva vanoti hurongwa uhu hwakabudirira hungabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya.
Nekuamba kwaita upenyu muZimbabwe ka zvinenge zviri zvinhu zvakanaka, because upenyu weZimbabwe zvizviri kwakwira every day. Hatichakwasanisana vana kuzvikoro kana mahospitaris ari kudhura, na chikafu chekuisa patebhuru chaicho. Dhiringi totorimwira muno muBotswana, Zimbabwe hatombosiya chironzi dhiringi.
Vachitaurawo neStudio 7 namai Priscilla Murombedzi avo vagara vachiita wakitsi negonzo remapurisa mudhorobha reFrancistown sezvo vasina mvume yekugara muBotswana, vanoti dai Mwari vapindira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe, izvo zvakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemagwaro ekufambisa.
KuZimbabwe mapasipoti ari kunetsa chichichi, saka munhu afunga kuda kuitawo bhizinesi rake. Zvinenge zviri easy kwaari kuti pakufamba, saka ndofungidza kuti zviri right izvozvo zvikaitikawo nebhoni neZimbabwe.
Zvichakadaro, mutungamiri webato reEconomy Freedom Fighters nemusouth Africa vaJulius Malema vakaudza gungano rekupemberera makore matanhatu bato ravo raumbwa kuti vana venyika dzemuAfrica vakafanira kubatana pamwe chete kuitira kuti Africa ibudirire. Pakupera kwegore rakapera, nyika makumi maviri nenomwe dzakanga dzasaina chibvumirano chekufamba kuvanhu kwakasununguka nechinangwa chekuvhurira zvizvarwa zvaAfrica mikana yakaenzana nevagari venyika dzavari. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudaily News mune nyaya yenyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vanhu vasafunga kuti kusungwa kwakaitwa amai Priska Mupfumira vachipomerwa mhosva yeuori zvinoreva kuti hurumende yava Munangagwa ine chinangwa chekurwisa uori. Mudaily News mekare mune nyaya yava Victor Matemadanda vachiti hurumende haityi kushandisa mauto kumisa varatidzi vanoratidzira vemapato anopikisa. MuHerald, Zimbabwe National Water Authority inokurudzira vanhu kuti vashandise mvura zvishoma zvishoma sezvo mvura yave kudzika zvakaipa mumadhamu ese. MuChronicle mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mwana mudiki patownship yekuchachacha kushurugwi nezuro. MuNewsday, umwe wevarairidzi veInstitute of Chartered Secretaries and Administrators of Zimbabwe vaLast Mapuranga vakarega basa vachiti kuri kuitwa zveuori uye bvunzo hadzisi kufambiswa zvakanaka. MuNewsday mekare mune nyaya inoti vanhu vanopfuura vapfumbamwe vanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo yemumiriri weGlenview South muparamende. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Apo paStudio 7, haiwa mamuka sei vateereri, haiwa tirimo mumari muka muno mukani mechakasara. Zvokwadi kana kandiona pandiri panapa, nemari yandozopiwa. Nezvainonoitiwa kana yava kuZimbabwe, yofananidzwa neRTGS, zvinorwadza. Dai paitwa kugara pasi, kana tisati tava nemari, tinozvitambudzirei nokuti tinayo. Yombonzi RTGS, yombonzi bondi, yombonzi chii, varume, kana tisati tava nemari, hatisati tava nemari. Kare kuchinzi bepa reGermany radhura, zvazodini, ikaparara hayozvo. Kana takapuwa mukana wekushandisa mari dzevamwe idzodzodzo, ngatingoshandisa idzodzo. Varume, zvinorwadza. Kuno kuti tiri kushandira mari. Kana dzava ikoko dzonzi, hadzishadiwi. Shandisai mapepa. Ko anozoshandisa mari idzodzo ndiani? Aiwa varume, kuti adingoshandisa mari idzodzo. Kana usina mari, hauna mari. Iyo bondi yacho mukagodero muchichema mbiti haiwanikwi sei. Tiri mumari muka mukati mechakasara. Kwaona pandiri kurekodha ndiri izvozvo. Wega unonzi vatsidzi. Aiwa, dzorai moyo yenyu. Garai pasi. Aiwa, ndoitwa keke. Ndiri mukati mesango, mukati merima. Zvoti zvinikazwa neshumba, hapana chinohlisa. Nokuti ndiri mukati madzo. Saka aiwa. Hatidi kuita zvinhu zvakadaro. Zviri nani ndipotsewo neshumba. Kamari kandawana konoshanda. Aiwa, ndoitwa keke. Ndiri muSouth Africa.
Mangwanani veStudio 7 vanyepfuri nevateereri. Harisoda kupedzerai nguva tichenerera makura. Nhasi ndiri muPretoria, not in Mozambique. Nyaya iyi ndiyo imwe chete chete yebhiri riri kusekureta iri. Gavhumendi yedu naivo vakaproposa izvozvo bhiri riro. Instead yekuti torwisana kuda kudzikisa utachiona hweHIV. AIDS ivo vatiwedzerai vauda kutochiwedzera da kuchidziirira vada kutowedzera kana mamarried couple kana kuita mapartners mukadzi akuendawo nekoko murume wake uende nekoko hakusi kupromota AIDS here ikoko hurumende ngafunge kaviri fanike ndachitoida hurumende pamaelection vakanapasa mudziwe kanditovhotera out toavhoterana ida kutovada ndichatoda nechiya chibhiri chauta nditovenga vari kutonga vacho nenyaya yebhiri rada kupasero ndapedzangu.
PaStudio 7 makadiva shamarari vose nevateereri. Ndoda zvangu kungotaurawo panhau yekusakwikwidza kweMDCT inotungamirwa naMusvari Dhokozani Kupi pa-by-election yeGlenview South. Kusaisa kwavo candidate. Ndofunga mukoma Jonga vabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Nini wasati vabvunza mubvunzo iwoyo ka ndangira tozviona kuti apa kapa vatotya kutorohwa zvine mutsindo, kutokundwa zvine mutsindo womuenda woende. Ndochokwadi, chokwadi chagara chakangonaka cho achiputse ukama. Ndatenda zvangu. Ari kutaura ndi Cleopatra Mutomba amai Milan paPretoria. Mukoma Jongo atozobvunza mubvunzo wandafarira fane. Ndanga ndatozvifungawo zvangu neniwo wasati watombobvunza mubvunzo iwoyo. Kutya chaiko kutozorohwa home and away. Watoona kuti apa watombokwalify apa.
Vakadiwa nana mukoma Wande nana mukoma Blessing Zulu ndokutendai nekuti panews dzakanaka dzestudio 7 dzinotaura chokwadi. Ndaida kungotaurawo pamusoro penyaya yataurwa navachideme yekuti vanhu vemuHarare vanofanira kuchengetedza mvura. Mvura kuitira kuti igowa kuti vagopasazova nematambudziko emvura muKuta. Saka vanhu vanofanira kunge vachichengetedza nharaunda uyezve kusarasira mapepa pose pose kuitira kuti mvura isakuve polluted. Uyezve government necouncil inofanira kuimplementa mameasures ari strict kuitira kuti pasava nepollution yemvura kuitira kuti vanhu vagowana mvura yakanaka. Ndatenda, ndina dhima guru.
Makadi vanhu vestudio 7 vashamarari nevateereri vese. Ini ndoda kukomenta pamashoko akataurwa navamati madanda vari kugweruko. Moti zvinoitawo kuti munhu mukuru ataurwe kuti kwanzi hee kana vanhu vakademonstrata tobudisa masoja. Zvinhu zvacho zviri kukonzera masanctions mozongochema kuti vanhu veMDC chii. Zvotorwawo nemunhu ane njere izvo.
Ndedwa Austin Valley ndiri pano pamakopa patawa Zimbabwe. Ndokutenda vashamara vestudio 7. Nechikumbiro dai Mwari vatibatsirawo nyika yedu yeZimbabwe. Chamusana munangagwa wakwanisawo kutaurirana. Nyika yakwanisawo kuramba ichienda mberi. Hama dzangu tatambura. Dai wangokwanisawo kuyananisa navo. Nyika yakwanisawo kugadzirikana, kugadzirisika. Takwanisawo kuva vanhu vanova. Nyika yedu yakanaka zvikuru but inoda kuti chamisana munangagwa wakwanisawo kutaurirana. Kuti nyika yedu ikwanisawo kuva ichifamba mugwaro rakanaka. Nekuti pasina kutaurirana hashuwa tichafira munhamo. Tokutendai vashamara studio 7 kutorawo manzwi edu omuchiva achinzikwawo.
Moroi vekustudio 7 makadi zvenyu. Ndini Rosemary ndinoberekwa kuChimanimani. Nyaya yangu ndeyemadzimambo nemasabhuku. Takuwara ukada kuchera gomba pamustendi yako paruzevha zvanzi bvisa mari. Ukatema muti mumunda mako bvisa mari. Zvese zvaunoita payadhi yako unobvisa mari. Saka tiri kukumbira kubatsirwa ngestudio 7 because hapana kwatichagona kuenda takuwara. Hatigoni kana kusemendera makuva abereki edu. Zvanzi bvisa $50 paguva rimwe chete. Zvino ini ndine makuva 7 ndinoigona. Tibatsirewo studio 7 kuChimanimani kwamutsvangwa. Kwamutsvangwa. Mambo ndindima sabhuku mutsvangwa. Takuwara ndisabhuku mutsvangwa. Kuisa fenzi pamba pako bvisa mari. Munhu afa bvisa mari aone kuigwa. Kugowa mbatya bvisa mari. Tibatsire iwo vanhu woye nenzara iri munyika. Takuwara idi naMwari. Thank you. Ndinovimba tichabatsirwa apa.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Munofungei vateereri, titumirewo zvamunofunga pamusoro penyaya yokubviswa kwemapasipoti pakati peBotswana neNamibia kuti kana ikabudirira zvinoreva chinyi. Munofungei nenyaya iyi? Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti gurukota ravo rinoona nezvavasori vaDan Coats vave kusiya basa mushure memakore maviri. VaCoats vaigara vachipokana navaTrump panyaya dzezvipfongwa zvehurumende. VaTrump vanyora paTwitter pavo kuti vakotsi vacharega basa musi wa15 Nyamavhuvhu vakatenda vakotsi nebasa ravakaitira nyika. VaTrump vati vachadoma umwe mumiriri wekuTexas vaJohn Ratcliffe kutora chinzvimbo chasiyiwa navakotsi. Varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vauraya vanhu vanopfuura makumi matanhatu nevashanu, vamwe gumi vakakuvadzwa vange vari panhamo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Mutauriri wehurumende ati anofunga kuti vanhu ava vaurawa kuri kutsiva kwakurawa kwakaitwa gumi revarwi veBoko Haram svondo mbiri dzapfuura. Svondo rapera, Boko Haram yakasvitsa makore gumi kubva zvayatanga kurwisa hurumende nevanhu kumaodzanyemba kweNigeria. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakashandisazve mashoko ekutuka kushora nekushora umwe mumiriri mutema anomiririra Baltimore muparamende. Masvondo maviri apfuura, vaTrump vakakonzera mutauro mushure mukushora nekutuka vamiririri vana vechidzimai, vamwe vachiti vaTrump vari kuita zverusaro raganda. Nezuro vaTrump vakati zviri nani kuti vaCummings, avo vanomirira Baltimore muparamende, vagare muguta ravanomiririra rinosemesa uye rizere makonzo. Mugari weWashington DC Dr. Frank Guni vanoti chinoshatirisa vazhinji ndechokuti vagari vazhinji vari muBaltimore vanhu vatema. Dr. Guni vati zvinoitwa navaTrump zvinotsigirwa nevachena vazhinji, uye zviri kubudisa pachena kuti zvinonzi America inyika yorutongo rwejekerere kusina rusarura uye kwakaenzana varume nevanhukadzi manyepo. Tabata Dr. Guni kuti tinze maonero avo.
Tingati zvataurwa nemukuru wenyika vaTrump vachitukirira guta nevagari vekuBaltimore, uye zvakare mumiririri we7th district Representative Elijah Cummings, gamba rinozikanwa munyaya dzemacivil rights. VaCummings igamba munhu anozikanwa akafamba navaMartin Luther King Jr. vachirwira kodzero dzevanhu, kunyange pari zvino vachiri kurwira kusimukira kwevanhu vatema kuBaltimore kwavanomiririra. Saka mashoko anotaurwa navaTrump mashoko anorwadza kunzwa zvakanyanya kuvanhu vatema nevamwe vanhu vemarudzi, uye mashoko asina kufanira zvachose kuti ataurwe nemukuru wenyika, nokuti mukuru wenyika paanotora mhiko yekutungamirira America anenge achiti iye achamiririra nekubatsira munhu wese ari muno muAmerica.
Chii chinomboita kuti vaTrump vaite zvavari kuita izvi?
Taakutarisa kune zvematongerwo enyika, tikatarisa zvine udzamu tinoona kuti vaTrump vari kushandisa zvinovafambira. Nerimwe divi tikatarisa matongerwo enyika, tingati vaTrump vari kufadza boka. Vane chikwata chavo chevanhu vechichena vanozviudza nekuzvitundumadza vachiti vachena ndivo vanhu vanofanira kunge vari pamusoro pemamwe marudzi ese. Ndova vanhu vavari kutaurira ivavo, ndova vanhu vavari kuda kuti varambe vakavatsigira kuitira kuti vagokunda musarudzo dziri kutevera. Saka vari kutarisa zvinovabatsira. Kana takatarisa nesarudzo yatinayo gore rinouya, sarudzo yekusarudza mutungamiriri wenyika kwavari kuda kuti vasarudzwe zvakare vaite imwe temu kana kuti imwe kotoro yechipiri. Saka vari kuitira izvi nezvematongerwo enyika.
Chikonzero chokunyomba vaElijah Cummings ndechei?
Kunonga kwavaita Representative Elijah Cummings hakuna kungomuka. VaTrump vakashatirwa nekuti vaElijah Cummings vanotungamira komiti kana kuti boka makurukota emuno ekuCongress rinotarisa zveoversight kana kuti rinotarisa kuti hurumende iri kushanda basa rayo zvakanaka here, uye iye president ari kushanda basa rake zviri pamutemo here. Saka vaTrump havadi zvevanhu vanovaongorora, havadi zvevanhu vanoramba vachivabvunza kuti zvazoitirwei, zviri kufamba sei, havadi izvozvo. Saka uku kutosorana uku.
Kose ruzhinji rweAmerica rwakanyarara zvikuru sei vebato remaRepublicans. Sepasina anombosimuka vachiti aiwa apa handizvo.
Zvine paviri. Chekutanga, vaTrump kumaRepublicans munhu anototyisa. Wekuti nekuti vanenge vachiziya kuti izvo zviri kuitwa vana Cummings izvi. Kana pakawana anosimudza musoro kubato ravo remaRepublicans. Kana naiyewo anowira muchoto. Nekuti muromo wavaTrump wakafanana nePutin inonongedzerwa kwese kwese kwavangonzwa kuti uku kwaita vanhu vasingawirirani neni. Saka chekutanga maRepublicans vakanyara nekuti vari kutya vaTrump. Vari kutya kuti vakatanga kutaura naivo vanobva vanongedzerwawo votorudzawo kwavanga vakamirira ikoko. Chechipiri ndechekuti kumaRepublicans kune vachena vaya vaya vazhinji vasinganyatsokuwirirana nemamwe marudzi vanotora tika nemweya wokuti vanhu vachena ndivo vanhu vari pamusoro-soro, ndivo vanhu vane kodzero yekuwana zvese, ndivo vanhu vane njere kupfuura vamwe vese vanonzi masupremacists vaya vaya. Vanhu vasingabvume kuti America kana kuti pano pasi tinofanira kunge takaenzana sevanhu kana pamutemo kana mukugara kana mukutaura kana muzviwanikwa. Saka vazhinji vavo vanofunga sezviri kufungwa navaTrump izvozvo. Asi vanenge vachitadza kuzvitaura nekuti vanenge vachitya kuti vanozonzi ah mune rusarura muri bigoted and so forth. Ndingati nditsinhire mashoko andiri kutaura andichiti vanhu vazhinji pasi rese vanofunga kuti America inyika inogara ine rifa ine vanhu vanogara vakafara vakaenzana mune zvese vanogara murunyararo vachigara vachifara chaizvo. Aiwa kwete, kutonga kwavaTrump kwaburitsa pachena kuti zvizhinji zvinotaurwa neAmerica ichikumekedza dzimwe nyika kuti zviite zvekuti muve kutonga kwejekerere, muve nedemokrasi, vanhu vatevedzere mutemo, vanhu vange vakaenzana, vangava vakadzi, vangava varume, vangava vemarudzi akasiyana, kunyepera vanhu nekuti muno muAmerica macho vari kuzvitadza, tiri kuzviona izvi. Zvabudiswa vaTrump neimwe nzira, vafumura zvakavanzika zveAmerica zvavanga vachiisa pasi peguyo, zvabuda zvafumuka.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Ndanzomere kurira
Desi
ya pane watakundo fushira
Dia
ni watunga mira Dia ni wafunga nati chene seranzira
Chene zanzira
Hazitetembe nyama Sunote zimba pakatipe hana Choku ita apana
Mama
kungo nira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Na panuru watamo Muna otifuzire
Winky D featuring Chuku, tinotenda ndekambako. Sezvo nguva yedu yapera, rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. MDC inotungamirirwa naNelson Chamisa inoparura rimwe bazi rayo kuWales kuUnited Kingdom. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoshuvira kuti urongwa hwekubviswa kwekushandiswa kwemapasipoti pakati peNamibia neBotswana kubudirire kuti pamwe zvingazoitikawo pakati peBotswana neZimbabwe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Soku isika.